Jamhuri ya Zimbabwe.
Ngabe lichone njani lamhlanje olamukela ku Studio 7 ngenjabulo. Yimi uzithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu olwe Live Talk Women's Round Table.
And I'm Praxidis Jeremiah, broadcasting from my home in Upper Marlboro in Maryland.
Yes, PJ, because of COVID-19, yes, we are broadcasting from our homes this Thursday, November the 18th, 2021. Today we'll be looking at COVID-19 and related issues, issues like projects done by women during this COVID-19. As we see that COVID is affecting almost every aspect of people's lives these days. So women have various programs where they assist each other and their communities. And speaking of COVID-19, the Minister of Health says, as of yesterday, there are 133,500 confirmed cases, you know, since the outbreak of the COVID-19 last year, with 128,300 recoveries. PJ.
And there are about 4,699 deaths so far. Ever since this outbreak, the pandemic came to Zimbabwe in 2020 in March. To date, as you said, there's a total day of 3.5 million people who have been vaccinated against the COVID-19. And this figure also includes about 2.7 million who got their first and second jabs.
Yes.
As it is, yeah.
You can go ahead.
As it is, government of Zimbabwe had planned from the onset that it wishes to vaccinate about 10 million people by the end of the year, or 60% of the population, in order to reach the target of herd immunity.
Yes, PJ, and we also realize that there have been 52 new cases reported yesterday alone, and they are all local cases and one death. And we have seen that the ministry is saying that they are preparing all they have to fight this pandemic with various programs being done throughout the country. And talking of women's projects, we see that there are challenges in voter registration programs, there are challenges in securing food for their families, and so forth. So we'll be having some of the experts who look into these issues and tell us what they are doing, including the ordinary women in the communities on how they are surviving during this COVID-19. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke kungulwezi 18, 2021, luhlele lethu phela olwansuku lamaviki wonke olwe Live Talk Women's Round Table. Namhlanje nje siyabe sixoxa ngokuphathelane le COVID-19. Sikhangela njalo le nhlelo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi sikhathi. Phela siyanzelela ukuthi ubhubhane le-COVID-19 lolu luthinta phose zonke izigaba zempilo yabantu, ukuthi umuntu uphila njani, uqhuba njani ibhizinisi yakhe, uwenzani, konke kungani kuthintekile nge-COVID-19. Njengoba phela kulabo lockdown lokunye okuningi-ningi okwenqabela ukuthi amabhizinisi nezinye inhlelo ziqhubeke njengakuqala. Siyabona ukuba sikhuluma nje uhulumende ukuthi ubhubhane lolu selokhu lwaqhamukayo, kulabantu abedlula amakhulu ayinkulungwane eyodwa, i-133,500 asebahlaselwa yileli gciwane selokhu lwaqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa phakathi kwalabo bakhona phela abasilayo, abaningi labo abaphezu kwayo amakhulu ikhulu leli eliyinkulungwane eyodwa, i-128,300 abasilayo. Sikuthi bonke labanisi baqambe kuqala bagula, hhayi kuthi-ke kwabhubha abayi-4,600 siyabona njalo ukuthi laba abanye sabahlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu lengxenye yesigidi 3.5 million, ngoba uhulumente uthi bengahlaba bebe baningi kuzenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Sibona njalo ukuthi sokula kwizolo likabula bangamahlanu lambili ke abahlaselwe yilo umkhuhlane kwabhubha oyedwa. Yikho ke siyabe sikucubungula lamhla, kodwa sizakhangela njalo nokuningi okuphathelane labesifazane, ukuthinta abesifazane ngalesi isikhathi lizezwa ngokuqhubeka ukuthi yikuphi lakuphi, ukuthi baqhuba njani amabhizinisi abo, baphikwini okubakhathaza empilweni zabo, balaziphi inhlelo njalo bamelana njani ne-COVID-19 leyi yona esihlasele kangaka. PJ,
tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa apo tinoti ngatikurukurei madzimai, Women's Round Table. Nhasi unowu muchirongwa muneini Praxidus Jeremiah, ndakamirira Marvelous Mhlanganya uye. Tichange tichibata nyaya dzakatsaukana dzine chekuita nemadzimai, zvingave zvavari kuita munharaunda dzavo, zvine chekuita neCOVID-19, zvine chekuita neupenyu hwavo kuti vari kurarama zvakaita sei munharaunda dzavari. PaCOVID-19 bazi rezveutano rinotaura iro kuti nezuro pakunodoka kwezuva pane vekuZimbabwe vanodarika zviuru zana 133,557 vakawanikwa vaine COVID-19 kubva chirwere ichi chakatanga gore rapera muna March. Asi uwandu hunosanganisira zviuru zana zvinodarika zana zvekare 128,371 vanhu vakarwara neCOVID-19 necoronavirus, asi ndokubva varapwa vakapona. Pakaitawo zvekare zviuru zvinoda kusvika kuzviuru zvishanu 4,699 vakashayika nekuda kwechirwere ichochi cheCOVID-19. Asi hurumende yakabva yatorawo matanho yekuti inge ichibaya vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kuchirwere ichochi. Izvizvi kubva pakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni, pakatobayiwa vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nechidimbu 3.5 million vakavhakisinetwa kubva kuCOVID-19. Asi ndo vakabayiwa majekiseni ese ari maviri, first ne second jab, vanosvika ivo kumamiriyoni anoda kusvikawo matatu 2.7 million. Uyewo hurumende yeZimbabwe yakange yakaronga kuti izvo payakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni inge ichizobaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million pakunosvika kumagumo kwegore rino iri, kana kuti chikamu chinoda kusvika makumi matanhatu 60% vange vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri kubva kusvika pana December wegore rino. Asi izvi hazvina kuzoitika hazvo, nekuti iko zvino izvi ukatarisa uwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa majekiseni iwaya waderera zvikuru, nekutiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi waderawo. Ameno pamwe nekuuya kwekisimusi negoredzva reholiday vanhu vazhinji vachange vachibva kumativi mana enyika kana kuti kumativi mana enyika dzese kuti vachiuya kumusha kukisimusi negoredzva kuzotambira pamwe chete nemhuri, ndipo panowanzova neuwandu hwakawanda hwevanhu vanenge vachitapurirana chirwere ichi checoronavirus. Zvimwe pamwe vanhu vachadzokera kuenda kunobayiwa zvekare mumitsara yekuti vabayiwe majekiseni iwaya eCOVID-19. Uyewo izvezvi izvi kutaura kuno, veZimbabwe Council of Churches vari kutosangana kuti vange vachikurukura neongororo yavakaita kuti COVID-19 yakabata bata sei vatendi vanoenda kumachechi echiKristu veZimbabwe Council of Churches kana kuti Christian Church muZimbabwe yakabatwa sei neCOVID-19. Ndozvimwe zvizvinhu zvatichange tichingokurukura nazvo uyewo tichadaidza madzimai vachange vachitasanangurira nemararamiro avari kuita muupenyu hwavo. Sitandekile.
Yebo ke PJ, siyabonga ke lapho ke. We'll notice that one of the other issues also affecting women and the youth is the voter registration challenges. They are saying that they cannot easily access the voting centers. Some are saying that because of their marital status, you know, because they've changed their documents, their husband's names and their maiden's names, those politics play into the voter registration exercise because their names will not be showing the names they previously used. And now to revert to the original or change to the new, it causes a challenge. But again, the ZEC says it has a new program beginning next month up to the 21st. Where they will be in communities, they actually go to the people in communities so that they can register to vote. PJ, before we get our other guest, we spoke to the election officers for MTC Alliance, Ellen Shirietenga, and she's explaining to us here how they are encouraging women, how they are encouraging the youths to register to vote during this ongoing exercise. Because even before ZEC comes, we know that the voter registration is ongoing now. Although people are saying there are very few centers and some they have to travel long distances. Let's see what she has to say.
So we are engaging ama organizations, ama ning, agulala wakangilane ngendaba za mayu, akangilane ngendaba za mzungu vota, akangilane ngendaba za mama. And of course, akangilane ngendaba za community. Mubi vota registration day, it affects a wongu mundu wa kete, ngeji wongu mundu wa. So nama organizations dao la zisebeza na wongu, kuti na wongu hapa vapa, lumta, vapa yi presha hapa, participa yi presha. Hapa kwa nisa yu, vata
ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo maso kufika kwabesifazane
kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyathanda ngithi ethi ethadile kunjalo isifungo sesitshintsha kulekuvota zirole ke uyabe kunelizo lelanela kudala Gracias.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota.
Bayasukuma yebo but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kule ndawo ukuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. And uzakutshela ukuthi ifuna ukuthi ngiyerejista ukuvota ngiyavota ngani. Ngenye ngiyakhona ukuthi even izeki ama-registration centers awo abantu abakwazi ukuthi angabi akula voter education ekhona ukuthi ngafuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje kumele uhambe uthole lokudalokudaloku so akula there isn't that voter education eningi ebantwini so ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele i-information and nako okunye babona ukuthi ngendlela izinto adezihamba ngazo ngasikhangela ukhetho lonyolo odlulileyo ukuthi kunokukhonona okuthize abantu babesethi ontaba babesethi sathi vele ngiyavota kuyangceda ngani ukuvota so nathi into esingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho ukuvota that's the only weapon we can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi awuhambanye esikolo wafika nakade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu bababhizi basemalayini namazuko umuntu uzalayina khathesi nabofowetshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku wena ukuthi ulungise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota so lathi kunje so yenza i-voter education.
Yes, the PJ we heard from Ellen Shiriyetenga of the MDC Alliance Elections Officer. She's talking about women challenges, not just MDC Alliance, but all women, saying that they are physically unable to walk long distances to register to vote. But as we have said before, ZEC says there is this voter registration blitz that will be that will start early next month up to the 21st, where it will actually go into the communities so that people can register to vote. Yes, over to you, PJ.
Apo tange tirikunzwa Mai Ellen Shiriyetenga vanova ile director vekubato reMDC Alliance vanoona nezvekuvota vange vachitaura apo nerurimi rwendebele vachitaura nhunta tunzva nhamo dzavari kutsva nhuna dzavari kusangana nadzo sevanhukadzi kuti vange vachi register kuti vange vachinyoresa kuti vange vachizovhota mugore ra2023 musarudzo dziri kuitwa muna 2023 vari kuti ivo vezek vezimbabwe elections commission vakatanga chirongwa chekukurudzira vanhu vese kuti vange vachinyoresa kuti vange vachiwana kuvhota mugore ra2023 asi vari kusangana nematambudziko akawanda wanda zvikuru sei kuvanhukadzi yekuti pamwe vanenge vari kumabasa vanofamba nzendo dzakakura kuti vaende kunenge vachinorejista kuti vange vachivhota uye zvinovawandira mabasa epamba mabasa ekuti vange vachishanda nekuti vazongonorejista saka ivo sebato vakatotangawo chavo chirongwa chekukurudzirana madzimai ese zvisingatsvaki kuti ndevebato iroro here kana kuti ndevevasiri vebato iroro kuti vange vachinorejista kuti vazowanikwa vachizovhota vakawanda mugore ra2023 vasazosangana nenhuna dzekuti havanonzi havana kurejista kunge vachivhota saka havana kodzero dzekuvhota kuti vavhotere munhu wavanenge vachida kuti ange achivatungamirira munyika yezimbabwe tanga ndiri kuedza kuti nditsvage mumwe munyarikani wedu anga achizotaura neicho chichirongwa chekuvhota asi nhare dzekuZimbabwe dziri kuramba dzichinetsa asi iko zvino izvi ndina mai Maidei Ndlovu vari parunhare varoda kungotitaurirowo nezve matambudziko avasangana nawo muupenyu ivo mai Maidei vachatitaurira kuti zvavari chaizvo chaizvo uye nhuna dzavo dzavainadzo dzakamira sei semunhu ari kurarama vari mungazvitaurire mega tokutambirai pachirongwa mai Maidei Ndlovu.
Kwaziwai, ndinotenda chaizvo nokunditambira pachirongwa chakanaka kudai, chinoita kutiwo zvinenge zvakateremerawo mukati momwoyo yedu zvino tinorerukirwa nyange zvakarema. Ini ndetwa ndinzi mai Maidei Ndlovu, ndine mhuri yangu, asi mukurarama kwangu muupenyu hwangu hwakamira hwakadai, ndakuti mudzimai, asi handina kutanga ndiri mudzimai, ndakatanga ndiri musikana nai, asi kuti mukurarama kwangu ndiri munhu anofarira kunge achidanana nemadzimai, inonzi iyoyo pachirungu iyo paheterosexual, asi nokuda kwekodzero dzenyika yedu, mutemo wenyika yedu, plazi nemumhuri, makuriro, mararamiro, zvinhu zvanga zvakandiomera. Saka ndiri munhu anga achingogara achingoshungurudzika asina zvokuti zvino ndingaite sei, asi nokudaro imomo ndakadananawo nevarume sezvinonzi mutemo kuti mukadzi anofanira kuroorwa nemurume. Ndakadanana nevarume vatatu vakasiyana, varume vatatu vakasiyana ivavo ndakaita vana. Asi mukudana ikoko aiva nematambudziko ekungoshungurudzwa nokushungurudzwa svika zvakupera, zvakadaro ndogara futi ndoedza futi kumanikidzira, ndoona zviri kuramba, ndoedza futi vakaita vatatu vadaro, ndovandaura kuti upenyu hwacho kutondiremera. Nyika yedu ino yeZimbabwe havabvumiri kuti munhukadzi uratidze zvaunonzwa kuti inini ndinofarira zvakati, mutemo uripo kuti haubvumirwe. So ndakazenge ndichingoendawo kumapressure groups wekutiwo ndizorodze pfungwa dzangu, ndisangane nevamwe vanenge vachitakudzana navo uchitaurawo nhuna dzako. Aiwa, ndikasanganawo nevanonge vane nhuna dzakafanana nedzangu. Asi chisharo mukudaro ipapo zvakare mumhuri futi vakangotanga vakuongorora kuti amai ava mafambiro avo havasi kunyatsomira zvakanaka, ndokubva vaita sei vati vazviziya. Ini ndobva ndakutya futi zvakare kuti maiwe ndakuzoongororwa kaonu kangu kaya kuti vanenge vachingonyumwa, vanenge vachingoona kuti munhu maitiro ake. Ndokubva ndazodanana futi nemumwe murume akazowechifo handi akabva azondipa chirwere icho chakai chemazuva anachonzi HIV. Saka ndiri kushungurudzika kuti mararamiro kana iyo mafambiro acho unongochungowewe hausi munhu akasununguka, nekuti mukodzero dzako chaichizvo munyika yekwedu utaure zvauri, usununguko hatina. Ende wadaro nechirwere ichocho vanhu vanenge vakakuziva, vanhu vanenge vakutarisira pasi. Ende zvinezvi kutonge mumhuri mangu zvakandiremera, vakaremerwa neni, handina kutambirika zvakanaka mumhuri, asi kungoti zvino ndaingoti ndeita sei. Saka ndodambudziko ratinaro kuti ufarewo pamwe, dai ndakanga ndichiitawo zvandaidawo nemwoyo wangu kuti ndokadadai pamwe ndakasingasangana nematambudziko ee. So ndio matambudziko ariko ekuti nyika yekwedu haibvumire kuti tinge tichitsvagawo kutiwo mudzimai unotsvagawo mudzimai wako. Saka aya ndizvo zvinhu zviri kundiremerawo nemishonga yedu yekuti uchizotora mishonga yachonawo uiwane mishonga yacho yakakwana. Imwe mishonga yacho yatakapiwa takarwara nemakumbo, izvozvi nditori nedambudziko remakumbo anotorwadza nemapirisi achiwayo. Saka ndo nhunha dzangu dzandinadzo kuti nyika yekwedu dai yatitoto mahuman rights wokuti tiitewo zvakanaka, tidanane nevanhu vatinodananawo nawo. havabvumi tounosungwa zvinotoitawo sei unogara magare rakadii
pamakabuda muchitaura kuti izvoi zvekuti ndinge ndiri mukuroorwa ndichigara nemunhu rume vakazvitambira sei vemadzisangano emadzimai uye nevemhuri vakazvitambira sei
kumadzisangano edzi vanomirira madzimai tuku ndokwataidzidziswa kodzero dzedu kuti unekodzero yekurarama zvaunoda kunzwa zvaunonzwa mumiri makuti ini ndinoda zvakadai asi kana kukumuro kuku ndiko kwakatooma ndokwakazoita futi kuti majinda vakunge vakunyemwa kuti unonuya kamafambiro ake wakunopinda futi mune imwe relationship futi zvakusvika mukutambudzika kudai
asi vakakutsigirai here ko vana vanozviziva here kuti ndo mamiriro akaita zvinhu mumuri menyu
vana ndakatomira kuti ndifaudze kuti nini ndane chirwere ende kuti uvaudze futi vana kuti ndo mamiriro andakaita panyaya yangu ini ndoda zvakati zvakangorema maringe nemumhuri bedu zvinorema kukauti yekwedu nenyika yekwedu zvinonyesa kuti ungabude zvakadaro
saka ivo vemasangano akazvimirira ega vari kukubatsirai here kuti muwane kurapwa muwane mishonga iyoyo yeHIV iyoyo yeAIDS vari kukubatsirai here kuti muwane zvakadaro
kutibatsira kwacho havakwanisi kutibatsira kuti vanongotaura kuti mabatsiro ekuti endai kwakati kuzvipatara zvakati zvino munonyoresa mupihwe mushonga zviri zvo zvatakaita tikapihwa mushonga but mishonga yacho zvinotori inotonetsa imwe mishonga yacho inenge yakatoexpire imwe mishonga yacho inenge ichitokurwadza zvokutoti kuti uzoichinjwa futi panototora nguva chataibatsirika ndechokuti vanenge vachitidzidzisa nokutidzora pfungwa kuti aiwa muri vanhu munorarama muri vanhu kodzero dzenyu dzakadai musatyorerwe kodzero dzenyu ndo mabatsiro avaitiitawo nokuti havana zvavanogona futi zvakanyanya kuenda kutiita nemitemo yekwedu mamiri ekuti hava mitemo yekwedu nyika yekwedu haisi kuremekedza nyikini mahuman rights haitoremekedzi madzimai kuhaitoremekedzi zvayo kana
rambai makabata makadaro tichaenderera mberi nehurukuro yedu Standekile, I've been talking to our guest here, Miss Maidei Ndlovu, who is also a parent. She has been in four marriages so far, but she is bisexual. She was married to men, but it came out that she has got feelings for women, and it didn't augur well with the government of Zimbabwe since they don't recognize gay people. And her family itself also rejected her because they don't understand this phenomenon. And in her fourth marriage, she actually contracted HIV. So she's under medication as it is. So those are some of the problems that she was just highlighting, that life is really very tough for people with HIV, for people that have come out of the closet and said they are bisexual.
Yes, but she says that now is she going out, is she staying with another woman or a man?
She's in a relationship with a woman, but it's under the radar. She cannot come out and have that kind of relationship, even to her family. She cannot even tell them that she is in this relationship.
Ngokuthi uphila singathi lobulili obubili abanye bathi butabani wayithandana ke labesilisa baba bathathu kodwa akusaphumelelanga ngumendo wakhe njalo kathesi ulalabo ke abangibo ke besaba ukuthi abayikuzwisisi lokho ukuthi kathi ngumuntu mhlobo bani oyaba labantu aba oyahlala nowesifazane athi ulemizwa angathandana nowesifazane ngapha ehlezi nowesilisa kodwa siyakubona phela kuyenzakala kwezinye izigaba zelizwe la kwezinye indawo ukuthi abantu bayathandana bengabesilisa bodwa kumbe bangabesifazana bodwa kodwa ke eleZimbabwe hayi kukhanya alikakulungeli lokhu PJ ngakho yikho ke mhlawumbe elobunzima obungaka hayi ke singaqhubeka laye ngisadinga omnye umhlonitshwa olandelayo nxa elokhu ekhona ecina
my day kana tichingori nawo wekuti tinge tichikurukura saka imi muri kuita basa rei iko zvino izvi kuti muwane kuzviriritira
iye zvino ndinoshanda
munoona saka iko zvino izvi upenyu hwenyu hwakamira sei pakuti pamakabuda ipapo makugara upenyu hwekugara makawanda musingatauriri vanhu vakawanda kuti ndozvamuri
ya ndizvo zvandiri hautombotauri hautofari hautotombofari kuti ende ucharamba futi uchaenda kunyange kuzvirongwa zvacho izvozvo hauchaendi wakungozvigarirawo pamba ipapo wakaenda kumabasa ukadzokawo hauna kusununguka even mucommunity chaimo hausununguki
kuti kana dai iko zvino izvi zvakuine COVID-19 kudai muri kurarama sei upenyu hwacho hwakaoma zvakadini huchiwedzerwa necOVID-19
zvakatooma necovid iyoyo notinyange mishonga yacho kuti unoitora mishonga yacho mastations mazhinji vakavhara makliniki mazhinji saka wanotofamba futi kutobva kwaiwo kwaunogara kundotonotorera samwe mapiritsi acho ende ikoko unenge uchitori nekyu yemishonga kuti uwane mishonga yacho pamunoenda wozonzi dzokai mangwana unoti vanhu vanenge vane nhamba yevanhu vanenge vatorwa inenge yakwana saka zvakatooma ende mishonga yacho imwe inenge yakatoexpire
saka makakwanisa here kuti munge muchipindawo muzvirongwa zvecovid-19 kuti munge muchibayiwa majekiseni
aya takabayiwa majekiseni but urongo hwokunzi zvakanyanya munyika kwedu yezimbabwe hakuna kunzi unowana chechecovid chaungapiwi chekuti unopiwa kana kudya kana kuti kudii zvinhu zvakatongooma kwakatongooma saka ndozvokutongozviti unongozviraramirawo unge unobayiwa majekiseni acho iwayo takabayiwa
makakwanisa henyu kubayiwa majekiseni munoona zvakakosha here kuti vanhu vange vachibayiwa majekiseni mungakurudzira vamwe here
ndinokurudzira vanhu zvakanyanya kunyanya fanga ivo vanenge vane chirwere chinenge chedu ichocho vanhu vese vasingatingati zviri siri chiri chirwere chedu ichocho munhu wese ane kodzero yekudzivirirwa onozvidzivirirawo kuti kana zvichinge zvichiuyawo asi zvinogona kuuya zvisina simba rakanyanya asi kudzivirira kwakakosha munhu ano munhu wese ane kodzero yekuti anofanira kunge achibayiwa zvinobatsira zvakanyanya
apo pavanhu pavanobayiwa majekiseni vanobvunzwa mibvunzwa yakawanda wanda here kana kuti unongosvikawo kana wangova mumutsara wekuti ubayiwe jekiseni unongobayiwa jekiseni
vanobvunza kuti une maallergies here otaura ivo ndo vanenge vachiziva sakana vakutobayiwa asi handione kuti pane zvinganyanye kunetsa ipapo ukataura zvaunenge uri then wokubaya but ini rekungori chete rokudzivirira saka harine zvizhinji zvakawandisa asi kana uri maallergies akawandisa unofanira kunge uchivazivisa zvauri kuti ndine maallergies akati 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 handiwirirai nejekiseni rakati 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 so ivo vagonge vachiziva havakumanikidze asi ivo unokuda kuti upenyu hunofanira kunge huchiita se uchizvimiririrawo so unofanira kubudawo pachenawo kuti niniwo zvakazvakati handivirane nazvo so that ivo vaito vasi vakajekerwa nechinhu chavanenge vachiita pauri.
Saka vamwe vanoti panoita dambudziko rekuti unoita maside effects uchinge wabayiwa. Imimi makasanganawo here nedambudziko rakadaro?
Ini ndakangoita like zvakangofanira kutoka namwana abayiwa zvezvika anenge achitochemawo neside racho kuti kana iwo mukuru ukabayiwa chaivo warwara wabayiwa unotorwadziwa. Ini ndakangonzwa epain yekuti apa pabayiwa then the next day ndakangonzwawo pabayiwa pachitange yezvi pachingorema asi from there handina kuzowana dambudziko.
Saka munokurudzira vanhu vese kuti dai vange vanobayiwa because pane vamwe vari kutotyira kure kuti hanzi pane vamwe vakatourayiwa nejekiseni iroro.
Izvo handina kuzvinzwa asi ndirikuona inini handina kufa ende vemumba vemumhuri womanga vemumbawowo nini mai vangu vakurawo nini vangu vakurawo vane mashugawo vakatonobayiwawo asi hapana dambudziko.
Saka madzimai vanenge vachizvishandira vari mumaabusive relationships waya mama muchataura kurudziro iya mungavapa kuti vange vachitsungirira kana kuti vabude munhu ngirinini mutsekwende dzavari vange vachingozviriritira because vazhinji vacho vari mumhuri dzakadaro havana kana chekuti vanozvishandira havana kana mari yavanowana yekuti yekuti vazviriritire. Saka imimi makakwanisa kubuda mumamarriages imomo mukanozvigarira mega izvinezvi muri kushanda kurudziroi yamungapa kune yavo vari mumarelationships ari abusive pari zvino?
Ini ndinoti zvino vanenge vari mabhisi zvakadaro ndokuti dai vatsvaga zvokuita ende sandonyaya kuti handisho kuti dai nyika yekwedu ichionawo mamawefes evanhu vakadaro izvi zvinhu zvakadaro kana kuti vanenge vasina vanoshayiwa vaivai vawanike vachipihwawo zvinhu zvokuti vawane vararame nekuti chokwadi zvinhu zvakatongooma vanhu havana kana chinhu havana ukasatozikana nehama yako kuti uzviitiri its like sanga ipapo pandanga ndiri mabusive relationships iwawa hapana akandibvisira mari asi unenge uchingoshingirira uchiti pamwe ndikati zvinoti ona maiwe zvanetsa wosvaga woita futi zvimwe zvino zvingodaro wonotozobvira ndigare wogara futi nevabereki vacho mutoro wacho unenge uchingova uri pamba pevabereki ndo patinenge tiri mazviona ndopanenge uriwo uchibudawo uchingoendawo kumabasa uchidzokawo. Saka ndizvokuti kana vachinge vane maberekiwo kana vokugara navo kana kuti vawanawo kwaita inonzi social welfare inofanira kubatsira vanhu vanotambudzika munyika yekwedu hakuna zvachose kuti ungawane kuti apa vanobatsira vanhu nezvakati zvakafanira nguva iyoyo necovid kuti vanhu vaifanira kunge vachipihwawo zvinhu zvokuti ubatsiriko chingwa asi mungovharirwa dhoo mumba imomo mavharirwa dhoo imomo hakuna kuti unowana chingwa hakuna hapana pokufamba. Saka zvinhu zvakatongooma kuti munhu anenge akungoti ndakufiramo ende anotofiramo zvichokwadi kana pasina chokuti anenge achidyi anenge achiraramisa sei anotofiramo
vakawanda vakadaro. Rambai makabata muri ipapo parunhare maizovu. Standekile, my day was just explaining the plight, her plight, under living under COVID-19 conditions. I asked her if she has been vaccinated, and she says yes, she has been vaccinated, and she sees the goodness of being vaccinated because at least if you become contracted with the coronavirus, you can be able to survive. Besides her condition and her other family members' conditions, she was saying she has got other members of her family who are diabetic. She herself is HIV positive, so she takes a medication and it doesn't even have any contra effects because of her taking the the therapy, the HIV therapy, and the vaccination, the COVID-19 vaccination. So that's what she was basically explaining about.
Omunye umhlonitshwa wethu-ke unkosazana-ke my day Ndlovu, yena-ke othi uphila lokutabane-ke ukwesitshela-ke lapho ngohlupho abhekana lalo. Kukanti kunjalo nje uvele uphila legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane we-AIDS, ubesitshela-ke zonke ingxaki abhekane lazo. Yes, lokhu sikhangele lokhu-ke ingxaki esibhekane labesifazane, siyananzelela kathesi ukuthi kuningi okwenzakalayo nge-COVID-19 kanye lohlupho lokutholakala kwamanzi. Njalo lapha ecingweni silo councillor Sinikiwe Mutanda yena umgcini sihlalo obona ngeziphathelane lempilakahle, ke singathi ngu-chairperson we-health committee kukhansila yakobulawayo, ukuthi asichasele ukuthi uqhubeka njani ngomkhuhlane we-COVID-19 labakwenzayo. Siyakwamukela kuhlelo, council.
Ngiyabonga sinjani balaleli.
Yebo-ke, ungasitshela ukuthi kathesi kahle kahle i-committee yakho kuyini ekwenzayo ngomkhuhlane we-COVID-19 ngegcikwane le-COVID-19? Kuyini elikubonayo? Kuyini i-council ekwenzayo?
Okay, ngiyabonga. Okokuqala engithanda ukukutsho yikuthi njengeBulawayo City Council, ku-health department, silokhe siqhubeka sinanzelela and sihlonipha amalungelo abantu ukuthi kumele bathole ukujova bendaba yomkhuhlane we-COVID-19. But engithanda ukuthi ngikube ngesobala yikuthi angithi siyazi ukuthi ukuhlaba lokhu ayisikho ukuthi i-force matter, i-voluntary, indlela wena oyakufuna usizwa ngayo. So engingakutsho yikuthi inani labantu abahlabileyo kakhulu i-second jab alilingani nelabantu abahlabe i-first jab. Abahlabileyo bokuqala ibinani lakhona belingani le-second jab. And also sesisokuqalisile kathesi ukuthi kuhlabe from ebantwaneni abale-16 years kusiya phezulu esizakwanisa ukuthi sibalande ezikolo. Ukwenzela ukuthi labo bebengabantwana abavikelekileyo ngoba ngithi sivelela kuma-families achiyeneyo. So sikhangelela ukuthi kuzaba ne-program ezalanda abantwana ezikolweni iviyona le esiyivulayo mayiqala. And also we have i-program yokuhlatshwa kwezinja ezabibhoda ngingathi ngezigaba ngezigaba ebantwini ithina achiyeneyo. Kuyona le i-program sizabe sinabantu futhi abahamba esikhathi sisabe si-mobile ekuhlanzeni futhi indeshini yethu yenale eye-COVID. Sinanzelele ukuthi kunabantu abaphila ngokukhubazeka, kunabantu abadala esihlala nabo ezigabeni abanganelisiyo ukuthi behambe umanga omude ukuthi beyehlala kumanje ema-clinics, ma-local clinics bethu. So njengobulawayo sikhansile sikunanzelelele khona lokho, sabe sithi sihle sikhaye iinyoni ezimbili yelibeli i-1 siyahlaba izinja and okha nokuthi sihlabe abantu abayehlule ukuthi befinyelele kuma-clinics akhatshana. So ngingathi njengobulawayo yiya i-program esilayo okwakhathesi ukuthi silande abantu duze nalapho abahlala khona ukwenzela ukuthi banelise ukuthi behlabe bevikele umkhuhlane wona lo owe-COVID-19. Manje engingakutsho futhi also ukuthi it's not ukuthi ma usihlatshile injection leyo awusakhulu umkhuhlane wona lo. Lo mkhuhlane uyakwanisa ukuwuvula izimo usuhlabile, but it doesn't necessarily mean ukuthi yabe usufile ivikelekile. Usuza uyabathi uyabe ungaselamandla amaningi bemanxa ungakuthola ungahlabanga. That's like BCG lokuvikela umkhuhlane wenake yabongezona. So yinto engingakutsho njengamafithane ukuthi lokukhuthaza futhi ukuthi abantu behambe bayehlaba ezigabeni zonke eziyane zikhona uBulawayo jikelele.
Yebo-ke, siyabonga-ke umbiko oqakatheke kangako. Are you able to again briefly summarize in English okukhulumileyo kulaba bengezwayo ilimi lesiNdebele?
Okay, thank you so much. Actually, I was saying eBulawayo City Council, we have noticed that people have, I mean, the number of people we have we have done their second check, which is no longer the same as the safety check. The safety check was, the number was a little bit higher compared to the second check. But as Bulawayo City Council, we have a program that we're having, which will be looking after especially the elders and the disabled people. We're having again a program which will for dog vaccination. So we're also doing it in comparison with the COVID-19. So we are encouraging the residents from Bulawayo to go and have their jet for the COVID-19. So moving around like shops, these police stations, things like that, those areas. Because we have noticed, we have realized that most of the clinics there are distant from other areas in the community.
Yes, thank you so much. And you realize that Bulawayo City Council seems to have a problem of water. What's going on now with this COVID-19? How are people able to maintain the health standards that are required under the situation?
Okay, as Bulawayo City Council, I'm sorry, I'll speak on behalf. It's not my community, but as a councillor, we are facing a challenge in Ndlovu. We had a problem with Zesa. There was a little bit of a challenge with Zesa, so which is making it difficult for Bulawayo City Council to pump water from Nyamaya Ndlovu. So that is the only problem which we are facing. Yes, Bulawayo, we still have enough water to feed Bulawayo residents, but the problem is because of Zesa, there was effect of the other cables away Zesa. So that is the challenge which we are having. So we have introduced a 74-hour shedding in each and every setback with different, maybe I can say, timetables.
Mm-hmm. But
we promise as a city that if ever everything is being asked with this Zesa, we are going to have water as required as a resident. But also we have amagogos, we have amagwater points, we have and also the water bowser. What we have seen over to as a city during this COVID-19, we need to have still water for the community. So we'll try by all means as a city to supply each and every resident with e water. Especially those areas which don't have the borehole water and water points, we'll definitely supply with e water bowser. And also if we have some gatherings like the funerals, birthday parties and whatsoever, you have to contact your area councillor so that you're being supplied with sea water, the water bowser from the city council. We don't charge anything. We'll definitely deliver the water to your doorstep.
Right. Thank you very much. Do stay on the line. We'll come back to you to update us on how women are coping during this COVID-19 concerning the water and other issues. Thank you. PJ.
Apo sithandekile anga ari kutaura na councillor Sinikiwe Mutanda weBulawayo City Council anova vanova ivo vari mukomiti inoona nezveutano, health committee muBulawayo City Council. Vatanga vachitaura ivo nezvekubayiwa kwevanhu majekiseni kuzvidzivirira kucoronavirus. Vakati izvozvi vanotiwo nezvirongwa zvakati kuti zvekukurudzira vanhu madzimai nevana nevemhuri kuti vaende vanobayiwa majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19. Chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru, vanhu vakawanda vari kuenda kumakiriniki kunobayiwa. Vakataurawo zvekare nechirongwa chatangwa manje manje chemubatanidzwa wehurumende bazi rezveutano vakabatana neBulawayo City Council, apo vari kutanga kuenda muzvikoro zvakatsaukana munyika kuti vange vachinobaya vana majekiseni vanobvira pamakore egumi nematanhatu, ma16 years old, zvichienda kumberi vachivabaya majekiseni iwaya. Zvakaonekwa nesangano rezveutano pasi rose, the World Health Organization, kuti vana vanokwanisawo kunge vachibayiwa. Mucharangarira kuti pakatanga chirongwa chekubayiwa vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kuCOVID-19, kwakatanga kubayiwa vanhu vakuru, vakura, vanova vane makore ekuberekwa anodarika makumi matanhatu nemashanu 65 zvichienda mberi. Ndobva muchikamu chaita chakazotevera chakazoitawo kuti vari pasi pemakore iwaya kusvika kuma40, kuma20, kuma30 vange vachibayiwawo nhomba idzi dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Saka iko zvino izvi hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vanhu vane vana vane ma16 years ekuberekwa. Vataurawo zvekare nedambudziko rakatarisana neguta reBulawayo remvura. Vakatizvo zvange zvambonyanya mazuva aperaya nemhaka yekuti panga pachiita mapower outages, magetsi anga achienda. Saka kupomba mvura kumatangi ekunyamendlovu kwanga kwakunetsa, asi zviri kugadzirika zvichienda nekuenda nenguva. Asi vakatorawo matanhu seCity of Bulawayo kuti vange vachipa cherera vanhu maboreholes munzvimbo dzakasaukana mumisha inogara vazhinji, uyewo vachisupplya mawater bowsers vachitakura nematanga kuendesera vanhu mvura kuitira kuti vawane kuchengetedza utano hwavo, vachigeza maoko, zvinodiwa zvese pasi peWHO pamwe chete nezvimirayiro nemitemo yakatarwa nehurumende yekuchengetedza kuti vanhu vasatapurirane chirwere ichi cheCOVID-19. Vatiwo zvekare chimwe chinhu chandaongorora chandanyatsonzwisisa ndechekuti vativo kana muchinge maita makungano kana gungano, ringava remuchato, ringava rebirthday, ringava rekufirwa parufu, munawo mukana wekuti munge muchizivisa council yeguta reBulawayo kuti kunotaita nhamo, saka tichaita gungano, saka tingawane here mvura, vanokwanisa kunge vachikubatsirai nemvura nezvimwe zvakadaro.
Yebo ke PJ, ucingo lwakhe lungani luyamhlupha, sizacela ukuthi akhuluma wakhe nje awokucina singayi kumhlonishwa wethu unkosazana Maite. Angithi ukhona ecingweni?
Yebachingoripo yena.
Ye, akurayithi, wothi siyiqedise lo councillor Mthandi. Yebo ke sesibuya njalo kuwe councillor. Ensukwini sake sakhuluma lawe kulona lolu hlelo sithi ngalesi sikhathi se-COVID-19 abesifazana abantu ezindlini abahlalisani kuhle, lungabe solungcono yini lolu hlupho kumbe lokhelo qhubekela phambili abaluletha kini njengamakhansela?
Okay, ngiyabonga. Iqiniso elikhona ukuthi when we talk of GBV, ukuhlukumezeka maybe ngathi babesifazane ezindlini ukuhlalisana kwabantu ezindlini, ngikangako ngikhuluma nje ngike ngaba namakhesi ngingathi viyona le from Monday to Lamtan to withdraw amakhesi ani. Kuba buhlungu ngoba abantu abayenza njalo ngabantu besilisa besikumeza umuntu osazana, umuntu amthandileyo, akuthathi ngof abantu abathandileyo philile white wedding bafakana amaring. And if you listen to i-interviews bamayo izinto ezingakwaniseka ukuthi zisolveke, and esikhathini esiningi umama oyabe engakwanisi ukuthi azisebenzele ayebesedephenda ngobaba. So isimo sakhona asikho mnandi kangako, kube sokusika kathesi le ndaba yokuthi labo omama kathesi bakhona sebefanekise ukuthi bazimele. Last week-i siye saba nekhesi elabo babazini abachayiweyo ngomama ezindlini, but ayisikho phela ukuthi omama ngene ngabanekisi ukuthi balise hlonipho yona yenekazikhona. But ukukhuluma iqiniso yokuthi if sikunanzelela sikukhangela omama abahlukumezeka, omama nayithathethu sesikhangela ngendaba zona lezi zamanzi, ngike ngakhuluma ngokuthi amanzi kuneke ukuba nama early marriages ungakhangela nje phakathi kwesigaba abantwana sebezithwele zisezikhanya ezenzakale during i-COVID time kuma lockdown banengi kakhulu. So ukuhlukumezeka ezindlini especially when it comes to a girl child nomuntu wesifazane kokhezi siya phambili and kuba buhlungu ngoba abana ezinye indlela abangazincedisa ngazo ukuthi bazithuthukise kumbe baziphilele and i-special girl child okukhangele ukuthi abesesikole but bathese usezithwele usesiba lokunye umthwalo okuthi awukhangelelayo umthwalo ebazalini bakhe.
Yebo ke ungabathiyela liphi abesifazane umsuzo owodwa nje?
Okay, maybe engingakutsho especially umuntu owesifazane ukuthi kumele sibe wazi amalungelo ethu, kumele sibe ngabomama abasukumela phezulu, kumele umuntu abe ngumama okwanisa ukuthi azisebenzele, akwanisa ukuyenza imisebenzi yezandla. We don't have to depend nabantu abakubobaba abacabanga ngobobaba. And it's matter of ukuthi if we are being abused, we need to go and make a report. And then we need to stop this thing ukuthi if we go and report, we go and gain aid with throw amagisuzethe for this camp. We cannot go on doing like this. We need to stand up and fight for our rights. We need to stand up and stand women. We need to make our voices be heard. And the women are the body and the
ke siyabonga ke lapho sibonge ukhansela Sinikiwe Mutanda wentumbane yena ungumgcini sihlalo wekomiti yebona ngesiphathelane ukula kahle ukhanseli yako Bulawayo.
Pa maminitsi mashomanana iwaya asara chire gai ndidaidze my day Ndlovu kuti vataurewo mashoko avo ekupedzisira ekukurudzira madzimai vanosanganawo nedambudziko irori rekuti vanenge vachishungurudzwa mudzimba asi vongotsungirira kuti zvinondodini. Shoko ramungavasiyira my love.
Shoko randingasiyire madzimai vanenge vachisanganawo nekaita ikoko, hazvidi kuti urambe wakagara pamba. Buda uende kuma pressure groups. Unoenda kumadzimai kunotaurwa unodzidziswa nokuti kana wakagara uchirwadziswa kudaro wakagara mumba ndopaunofunga pfungwa dzakanyanya kuipisa ipapo. So naizvozvo zvokwanisa kuti ubude uende kumagroups emadzimai kwamunodzidziswa kodzero dzenyu, kwamunodzidziswa kuti mugone kuzvichengeta nokuchengeta vana. Nokuti kazhinji kana uchinge uchishungurudzwa mashungurudziro akadaro usina kwokuenda kwokunotaura, nhamo iyoyo inopedzisira futi ichinyura muvana, inobata vana nokuti vana hauchakwanisa kuvachengeta. Vanenge vakurwadziswa kwauri kuitwa kwekwe wakupedzera shungu kuvana ofuchi vana vanenge vasina chavakatadza. Zviri zvinhu zvakandibatsirawo izvozvo kuti izvona zvakandiita kuti ini ndidoo vana vangu ndigone kutarisawo vana vangu ndivape upenyu hwakanaka. Udzo ndiri mumabhisivu relationshipas akakwanisa kuti ndikwanisa kunge ndichidzidzisawo nzaiwa unodoo vana zvinodai vana vane kodzero dzavo vanodai. So its like madzimai tisarambe takangogarawo tsvaga kwokunotaurira ikoko kumagrupu ikwekwe kumadzimai ikoko ndo kwakatendeka chako kwokunotaura kuti aini dambudziko rangu rakati noti ukangotaura uchirumwe umwe munhu haanga kunzwisise haambozviita. But kune masangano iwayo atiri kukurudzira kuti nyika yedu yezimbabwe yakurudzirawo misangano yemadzimai iyoyo vakurudzirwa vapiwawo kana maresources ekutiwo kana mumwe madzimai achinga aita dambudziko aendawo kwavari hongu vanenge vane chido chokubatsira. But pane pavanogumira vazokwanisa kuenda mberi nokuda kwokuti vanenge vasina kana homwe vasina mari. Saka hurumende yekwedu vaipewo mari magrupe madzimai madzimai agone kuzvimirira fanika vai vanenge vasina chokuita.
The show would like to say thank you to our guest councillor Sinikiwe Mutanda of the Health Committee at the Bulawayo City Council, and also Ellen Shiretenga, the Election Officer Deputy at the MTC Alliance.
Tinotenda zvikuru. Ini ndini Praxedes Jeremiah.
Nami usithandekile Mhlanga, sithi sidibane njalo ngolwesine oluzayo.